ndikona riri dambudziko gurusa ichokwadi ndakabva kumatebeleland masvondo mairi apfuura. Unoona mombe yakarara, unotoona kuti haisikusumuka pane ndo inenge yakazara pasi, and simba rekusumuka chaiyo inenge isina. Zvinhu zvinorwadza zvikuru, nokuti kana tichiona mombe ndo bhengi remurimi iroro, rekuti kana ane mombe dzake, kana pane zvaakudawo, anokwanisa kushandisa mombe dzake kutengesawo nawo mari obhadhara maschool fees nekuita zvaanoda. Uyezve tinoona tisi kuti AFC bhanga redu ranga riri Agribank riya rinoshandisawo mombe secollateral kuna vanhu vanenge vachida kukweretawo mari dzekurimisa. Saka tinoona zvinhu zvinorwadza uye zvinodzorera varimi shure, nokuti ipfuma yavari kuona ichiparara.
Ko, kutengesa mombe dzacho,
chimwe chinorwadzisa zvikuru ndechekuti vanhu vaya vane mari vakaona mombe dzaakuonda zvekutadza kusimuka dzaakurwara, ndio pavanoenda unoti mombe $50 iwo dzitora vonodzifidha. Pasati patingana mwedzi mitatu waakutowana mari yakanaka kubva pamombe iya. Ndichiona chiri chitema zvakare kune vanhu vanenge vane mombe idzodzo. Saka kutaura chokwadi, zvinhu zvinorwadza tichiona pfuma ichiparara kudaro. Saka sevarimi ndoona kuti ini tikada kuti pamombe dzatiinadzo dzisati dzasvika panguva yekuti dzaipa, wakatengesa imwe chete kana mbiri, wanowana mari yekugadzirira udyo hunenge hwakanangana nenguva yechando. Yatoona seziva kuti gore rega rega munguva yechando munenge musina chikafu. Saka tikati aiwa, tinge tagona kuchengetedza pfuma yedu inenge iri muzvipfuyo nekuburikidza kuti tadzichengetedza zvakanaka.
Hurumende pane zvairi kuitawo here kugadzirisa dambudziko iri?
Hurumende pachai yakamboedza zvikuru kuita inonziyo presidential pasture scheme or pasture program iyo wanga huri hurongwa hwekuti hurumende yaitsvaga kune masora ichinokohwa ichigadzira mabhera aizotambiriswa kune varimi.